kuuya kwana chiremba gumi nemumwe wabva kuChina kuya kuzobatsira kurwisana nechirwere checoronavirus muZimbabwe idaro rakakosha zvikuru kunyanya tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Asi chatinoramba tichikurudzira kuhurumende ndechekuti chakakosha ndechekuti tibatsiridze vana chiremba vedu vemuno kuti vange vachikwanisa kurwisana nedenda iri, nekuti chatinoda isolution yatingati iri sustainable kana kuti icharamba iri mumunyika, nekuti hatizivi kuti denda iri richapera rini uye richawanda zvakadini. So hurumende inokurudzirwa zvikuru kuti inyanyotarisa kuti ingapesei vana chiremba vemuno maskills nemotivation nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo, kwete kuti tingoramba tichitarisa kuti China ichazotibatsira.
Tiri kunzwa kuti vana chiremba ava inyanzvi mukurapwa kwechirwere checoronavirus kana kuti kwecovid-19. Patove nenyanzvi here Dr. Nyamati tichiona kuti chirwere ichi chiri kunzi hasisati chawanirwa mishonga?
Hongu, zvinokwanisika kuti pamwe vana chiremba vaya vanokwanisa kunge vari vana mazvikokota munyaya yekurapa COVID-19, sezvo semazera atinoita nyika yeChina yakabvawo mukusangana nedambudziko reCOVID-19 iri. Saka vana chiremba ava tinovimba kuti vanga vari pamberi pekunge vachirwisana nedenda reCOVID-19 kuChina. Saka experience yavo zvavakasangana nazvo nezvavakadzidzawo mukurwisana neCOVID-19 kuChina zvinokwanisa kubatsira kana hurumende yedu ikateerera advice yatingati chabvawo kunana chiremba ava.
Tiri kunzwawo kuti chikwata ichi chauya nezvikwanisiro zvekuongororesa chirwere checoronavirus, asi tinonzwawo kuti mimwe yemishini iri kushandiswa munyika haisi kuburitsa ongororo chaidzo. Mishina iyi ingaitwa sei isati yaenda kunoshandiswa nevanhu?
Chekutotanga, tinokurudzira hurumende kuti ivo vana chiremba ava vari kubva kuChina vatange vaongororwawo kuti havana here chirwere checovid-19. Zviri kungoitwawo vanhu vose vari kubva kunze kwenyika vachipinda muZimbabwe, uye vange vachienda ku14 days dzequarantine dziri kuitwa vanhu vose vari kupinda munyika vasati vasangana nevarwere kana kusangana nevakuru vehurumende kana nevamwe vanoita nezveutano. Chechipiri, tinokurudzira kuti hurumende irambe ichistika kumaguidelines ari kuburitswa neboka reWorld Health Organization maringe nezvinoshandiswa kuongorora kuti COVID-19 iripo here kana kuti kwete muvarwere. Tinonyanyokurudzira sesangano kuti tishandise yatinoti maPCR kits ayo atinoziva kuti anotiudza nechokwadi kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Saka tinoremba hurumende ichashandisa madonations aya auya nana chiremba ava kubva kuChina zvine ungwaru, uye achadistributwa kuenda kumacenders akasiyana-siyana kunyanyanya ari kumaruva asina zvikwanisiro, asina zvekushandisa. Tinoziva kunana chiremba ana mukoti vari kuzvipatara zvekumaruva vari kushanda vasina personal protective equipment, kusina zvekutestisa COVID-19, kusina zvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuti vaite basa ravo nemazvo. Saka zvekutanga zvingazviongororwe, tine Medical Council Authority of Zimbabwe inofanira kunge iri involved ichitarisa zvinhu izvi kuti zvinosvika here pastandard inodiwa nenyika, zvinosvika here pastandard inodiwa neWorld Health Organization. Chepiri, tochingoramba tichichengetedza maguidelines maererano nevanhu vanenge vashanya kupinda muZimbabwe.